muchaurwezek vadhaswa mangwana vaudza studio 7 kuti vanhu vanodarika mamiriyoni matanhatu vanyoresa kuvhota kusvika pari zvino
iye zvekare patikatarisa masura patikadzidza ruzhinji kuti vanhu vakanyorisa kuvhota vanga kusvika ku 6 million uye komishen ichange ichizozivisawo ruzhinji maererano neplani kana strategy yatinayo kuti zvirerukira vanogara kunzvimbo dziri kure
vamangwana vanoti bazi ravo richafambira vanhu munzvimbo dziri kure nekure kunyoresa kuvhota vati pari zvino pane nzvimbo 93 kana kuti 73 dziri kunyoreswa kumatunhu makuru nemadiki
totingatarisa vanhu vanogara kuna nachikombezi vari 150 kilometers away from chire inova nzvimbo ine voter registration district office commission tazozivisawo ruzhinji kuti change tichifambisa sei takatarisana nesarudzo dziri kwamuna 2023 tichazivisawo ruzhinji munguva diki inotevera maererano neurongwa hwacho ihwohwo kunoenderana neko kuti kurerutsira vanhu vakawanda kuti vakwanise kunyoresa kuvhota commission ino icharamba ichinyoresa vanhu kuvhota sezvaigara ichiita ku73 maofisis ayo anova 3 nemapro ne63 emadistrict
mukuru wevheki mudunhu remasonyaland west vaaustin lovu vanotiwo vanhu vanodarika zviuru mazana manomwe nemakumi maviri nezvinomwe vakanyoresa kuvhota kubva musi wa 1/10/2022 kusvika pari zvino zvichienzaniswa nekumashure vanhovhu vanoti uwandu uhwu hwakakonzerwa nekuwaniswa zvitupa kwevanhu pachena munzvimbo dzavanogara vati pavakatanga kufambira vachinyoresa vanhu kuvhota vashoma vakanyoresa sezvo vainge vasina zvitupa chimwe chiri kuita kuti vanhu vanyorese kuvhota zviri nyore kubatsirwawo nezvekufambisa nevezvematongerwo enyika kuenda kunonyoresa kuvhota mumwe akabatsirwa kuenda kunotora gwaro rekuzvarwa chitupa nekunyoresa kuvhota muchinoi ndivamunashe chivavaya vekumakonde vachivavaya avo varamba kudoma zita rebato ravo vanoti vanofara kuti kunyange sarudzo dzikapera vachasara vave nechitupa chavanga vasina
chiri kundifadza ndechekuti ndakwanisa magwaro ekuzvaro chitupa nekunyoresa kuvhota mahara izvo zvandanga ndisingakwanisi kuwana ndegani kozi zvinenge zvichinesa kunyange ndikavhotera hapana chandinobva uye ndichasara ndiine chitupa chandichashandisa kweupenyu
vadhovhu vanoti hapana chakaipa kuti vanhu vabatsirwe nezvekufambisa kuenda kunonyoresa kuvhota nevezvematongerwo enyika
zimbabwe electoral commission haiinvestigete kuti munhu auya atakurwa nanisi atoda kuona kuti munhu arejesa here ndochinhu chikuru but what is important is munhu auya here nemarequirements anodiwa chitupa chako proof of residence and then to register
musarudzo dzakaitwa muna 2018 vanhu vanosvika mamiriyoni mashanu nezviuru mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nezvishanu zvine mazana manomwe nezvitanhatu kana kuti 5,685,706 ndivo vainge vanyoresa kuvhota vheki inoti vanhu vanokwanisa kuona kuti vakanyoresa here kuvhota nekudzvanya nhamba dzinoti 3265# panhare mbozha yenet 1 ndakamira studio 7 muchinhoyi ndini Nunurai Jena.